Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 20 2024 makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti havasi kuzoenda kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York vachiti vawandirwa nebasa. Asi vamwe vanoti zvinenge zvikuratidza kuti mubato ravo mapindwa napongwe. Mupepeti mukuru webepa na ure Financial Gazette otsvagwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti havasi kuzoenda kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York vachiti vawandirwa nebasa. Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vaudza vatori venhau kuti vaMnangagwa vachange vakamiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Mashoko aya atsigirwawo nemukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaLevit Mugejo muhurukuro yataita navo.
Misangano yakaita seiyi yeUnited Nations inoadreswa nemukuru wenyika asi yakagadzirwa ini nenzira dzokuti kana sezvatinoziva isu kuti vatungamiriri venyika vane zvinhu zvakawanda zvavanoita in the event yokuti havasi kukwanisa kuatenda misangano yakaita seiyeyi vanobvumidzwa misangano yacho yakagadzirwa nenzira dzokuti vanobvumidzwa kuti vanokwanisa kutuma umwe munhu kuti avamiririre pamusangano uyu kuti unyatsokuenderera mberi zvakanaka
Saka achange akamirira nyika kumusangano mukuru uyu ndiani chaizvo
mutungamiriri wenyika Wato tuma mukuru we the honorable minister we foreign affairs and international trade kuti amirire mukuru wenyika pamusangano uyu kuti zvese zviende zvakatsepetera
mukuru mbazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaLevit Mugejo Asi vamwe vanoti mubato reZANU PF nemuhurumende munogona kunge mapindwa napongwe sezvo vachiti munenge mune kunetsana panyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenderera mberi nebasa here kana kuti kwete. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mukonza tikavabvunzawo kuti vanoona sei zvaitwa navaMnangagwa zvekuti havachaende kuUnited Nations.
Danho ratorwa nemutungamiri wenyika uye nezvikonzero zvavapa zvinhu zvinokatyamadza zvikuru nokuda kwekuti kumira kuenda kumasangano makuru akaita sekuUnited Nations munhu achimirira nyika yake semutungamiri wenyika zvinhu zvinoshuvirwa nevatungamiri venyika vakawanda saka zvatikatyamadza kuti mutungamiri wenyika vanoti ivo vane zvimwe zvakavabata zvaita kuti vatadze kuenda ikoko tosara tichizvibvunza kuti zvingava zvii zvingavabate zvakakosha kudarika kunomirira nyika yako semutungamiri wenyika kunhu kwakakosha kudaro
tiri kuonawo vamwe vemapepanhau vari kunyora vachiti pada zvinogona kunge zvichiratidza kuti zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka muhurumende umu nemubato ravo reZANU PF muchiita sekuti mapindwa napongwe munoonawo sei mashoko iwayo
panogona kunge paine chokwadi pakutaurika kwenyaya iyoyi nenzira yakadaro nokuda kwekuti tiri kunzwa nyaya idzo zvekuti mutungamiriri wenyika ane chidokwa dokwa chekuendera mberi achitonga achidarika pakatarwa nebumbiro guru renyika. Saka mukati mebato rake mune vamwe vari kuti aiwa munhu ngaaite paakatarirwa nemutemo. Saka makakatanwa iwayo anogona anga ari chikonzero chikuru chaita kuti mukuru wenyika asasununguke kuenda kumusangano uyu weUnited Nations.
Asika pane chinganzi chinganetsa here apa vamukonza kana iwo vamunangagwa vakambobuda vega pachena vachiti munhu anotevedzera mutemo nekudaro panopera temu yavo vanenge vakusiya basa kunyangwe hazvo kuine vamwe mubato vari kuti ngavaenderere mberi nebasa.
Chiri kuitika vazuru ndechekuti mukuru wenyika zvaari kutaura pajekerere nezvaari kutaurira vari padyo naye nevanovimba mubato neveukama zvasiyana. Zviri kunzi mukuru wenyika achitaura hake kuti aiwa anoda kusiya, asi kuvanhu vari padyo naye ari kutaura kuti aiwa ngoma ndiyo ndiyo sa 2013 nekuenderera mberi. Saka ndoo zviri kukonzeresa nyonganyonga mubato rake.
Muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology kuPretoria muSouth Africa. Vanga vari parunare muSouth Africa makare. Vanofungidzirwa kuti vasori vange vakapakatira pfuti nemotokari mbiri vanonzi vafumubata jongwe muromo kuenda kumba kwemupepeti mukuru webepanhau reFinancial Gazette Guthrie Munyuki mushure mekunge bepanhau ravo raburitsa mashoko nemusi wechina ekuti zorirai murugare pane kukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pabhavhude ravo. Bepa iri rinoti pakakanganiswa. Mutoro wedu wenhau Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Pasvika vanofungidzirwa kuti vasori ava Munyuke anonzi ange asiri pamba. Gweta rake vaAlec Muchadehama vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mumusangano nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu nezvenyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati kana kuti mutauriri wemauto Kenneth Overson Mugwisi kuti tinzwewo kuti ndivo vari kutsvaga Munyuke here. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ Perfect Hlongwane audza Studio 7 kuti sangano iri harisati ranzwa zvizere panyaya yaMunyuki asi ati kana munhu akanganisa anokumbira ruregerero.
Nekuti paitwa inonzi pachirungu retraction kana kuti apology vakumbira ruregerero zvinoreva kuti vanhu vaona kuti pakaitika mhosho. Tinofunga kuti izvozvo zvinofanira kutibatsira kuti pamashandiro edu tishande zvakanaka pasina dambudziko kana kumbunyikidzana.
Mumwe wevakuru vemedia Alliance of Zimbabwe kana kuti MAZ, sangano rinomirirawo kodzero dzevatori venhau vaNigel Nyamutumbu, vati vatori venhau hadzisingirozi uye vanokanganisawo sevanhu venyama.
Aiwa, zvatinoda isu ndezvekuti panenge pakanganiswa iro bepanhau pachezvaro kana ringava mawairesi vozvigamuchira kuti takanganisa. Kana vachinge vadaro votora matanho zviri maringe nebumbiro remutemo wevatapo venhau ratinoti code of conduct zvonadzurudzwa. Vanenge vakumbirwa uregerero votionawo kuti aiwa zvedi hazvina kuitwa nebwoni.
Mumwe wevarayiridzi anodzidzisa vatori venhau pachikoro cheHarare Polytechnic muHarare vaAdmire Masuku vati kuti zvakadai zvisaitike vatori venhau vanofanira kunyatsopepeta nhau zvemhando yepamusoro.
Saka zvinoreva kuti vanofanira kunge vachichangamuka zvikuru panyaya dzekuti proofreading dzavo vanodziita sei nokuti ndokuri kubvira dambudziko.
Gweta rinorwira kodzero dzevatori venhau vaChris Mike vati vatori venhau vane kodzero yekuita basa vasingambunyikidzwe.
Mukufambiswa kwemashoko umu tinowana nguva dzekuti panokanganisika vatapo venhau vanogona kuti vakanganise. Mutemo wochiti kana pakanganiswa akanganisa anofanira kukumbira ruregerero. Oenda mberi achita basa lake zvakanaka.
Masangano akaita se Committee to Protect Journalists, Amnesty International nemamwe anorira kodzero dzevanhu anogara achiti vatori venhau havashande vakasununguka muZimbabwe, asi bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinogara richiti riri kuedza kugadzirisa chimiro ichi richishanda nevatori venhau pasina kumbunyikidzwa. Hatina kukwanisa kunzwa munyori mukuru webazi iri Vaniki Mangwana sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vamwe vatori venhau vanoshanda vari muZimbabwe vakawana ruzivo kubva muzvidzidzo zvekushandisa njere dzakagadzirwa pamadande mutande kana kuti artificial intelligence. Zvidzidzo izvi zvakarongwa neboka renhau muAmerica reUnited States Agency for International Development rakabatana nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau kubva kunhepfenyuro Z3K TV, Kayona TV, Arts and Soul neStudio 7 vakapinda muzvidzidzo zvenjere dzakagadzirwa pamadande mutande kana kuti artificial intelligence. Mumwe wevakapinda muzvidzidzo izvi, Memory Nyakarenga, uyo anoverenga nhau paterevhizheni ye3K TV, anoti zvidzidzo izvi zvichamubatsira zvikuru pabasa rake.
Before tauya kutraining iyi ndaifunga kuti ndinoziva kushandisa AI, but patauya kutraining tazoona kuti zviripo zvakawanda zvatokwanisa kuishandisa zvatandisingazive, sekuedita mascripts edu semajournalist, sekugadzira mavideos kana kugadzira futi mavoices. Tatoona kuti AI inokwanisa zvekutipa mavoice muchishona nechindevele nemamwe malanguages atoshandisa muno muZimbabwe.
Mumwe mutori wenhau weHeart and Soul, Joyce Tsikiti, anoti zvaakadzidza zvichamurerutsira kuita basa rake.
Saka tiri vanhu vanogadzira news as Heart and Soul, tirikudzidza kuti we can actually use AI to write news, write scripts, how to improve our videos and editing.
Mumwe mukuru mukusimudzirwa kwebhizimisi muUSAGM kumabvazuva nekuchamhembe kweAfrica vaTravis Hyde vanoti vakaona zvakakosha kudzidzisa vatori venhau vemuZimbabwe kuitira kuti vashandise zvine ungwaru njere dzakagadzirwa pamadande mutande, vachiti izvi zvichaita kuti vatori venhau vaite basa ravo nekukasika vachifambirana nenguva sezvave kuitika kune dzimwe nyika.
The key takeaway was for everyone to be comfortable in terms of using AI and the AI tools and not afraid to use them in their everyday life.
Zvikuru zvakaitika ndezvekuti vatapi venhau vave kukwanisa kushandisa artificial intelligence. Pari zvino vari kutsha kuti artificial intelligence ichavatorera mabasa avo, asi isu takavadzidzisa kuishandisa nekuti vasingagoni kuishandisa ndivo vachatorerwa mabasa nevanogona kushandisa artificial intelligence.
VaHyde vanoti vacharamba vachishanda nemuzinda weAmerica muZimbabwe kudzidzisa vatori venhau kushandisa njere dzakagadzirwa pamadande mutande mukutora nekufambiswa kwenhau. Vachitaura vakamirira mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Valerie Sosha, vakati zvakakosha kushandisa mishina yechizvino zvino kuburitsa nyaya dzinoita kuti muZimbabwe muve nebudiriro, runyararo pamwe neutongi hwegutsa ruzhinji.
And to tell those new stories and to tell those new narratives, we're going to have to move a little quicker. We're going to have to use new tools. And so whether it's text to video or using the specific...
Kutora nekufambisa nhau idzi nekukasika zvave kuda kushandisa michina yechizvino zvino neruzivo rwemhando yepamusoro artificial intelligence izvo zvamange muri kudzidziswa sondo rino.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tavani Moyo, vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vapinde muchitima cheartificial intelligence.
Saka vatapi venhau vanokurudzirwa zvikuru kuti vasasiye basa ravo richiitwa nemishini chete. Chechipiri ndechekuti kana muchinge mashandisa mishini kunge muchigadzirisa nhau dzenyu, ngapave nemutsauko unoratidza kuti izvi zvamakuverenga zvabva mumushini, izvi zvabva muvatapi venhau.
Vachitaura pamusangano weCommunication and Information Science kuNational University of Science and Technology kuvulawayo svondo rapera, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJane Van Muswere vakakurudzira vemapepanhau munyika kuti vashandise ungwaru nenjere dzakagadzirwa pamadande mutande kuitira kuti vafambirane nenguva. Masangano evatori venhau pasi rose achitungamirirwa nesangano reReporters Sans Frontieres akaburitsa hwaro hwemashandisirwo eartificial intelligence anofanirwa kuitwa nevatori venhau zvidzidzo zvemazuva matatu zvekushandisa njere dzakagadzirwa padande mutande ndezvekutanga kuitwa neUSAGEM muZimbabwe uye zvakapindwa nevatori venhau makumi matatu nemumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vateereri, tinokurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu. Endai pa WhatsApp motsvaga VOA Shona. Apa ndipo pamunokwanisa kuwana nhau dzinenge dzichangoburwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza runyararo muUnited Nations vari kukurudzira kumbokandwa kwezvombo pasi pakati pechikwata chemuLebanon cheHezbollah neIsrael. Pane kurwisana kunotyisa pakati peHezbollah nemauto eIsrael, uye United Nations inoti ichazeya nyaya iyi nhasi. Chikwata chinopfurukidza mwero chinonzi Group for the Support of Islam and Muslims chinodyidzana nechikwata cheAl-Qaeda icho chinopfurukidza mwero nechipiri chinonzi chakauraya vanhu makumi manomwe panhandare yendege muguta guru renyika yeMali. Ndokukuvadza vamwe vanhu mazana maviri, vamwe vanhu mazana maviri vakakuvara vanonzi vainge vachidzidzira zvechiuto. Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Zvichitevera gwaro richangoburitswa nesangano rinoona nezvekushandiswa kwenuclear renuclear atomic energy agency kana kuti IAEA, mukuru wesangano iri vaRafael Grossi vakaudza board resangano ravo kuti Iran haisi kuita hurukuro navo panyaya yeurongwa hwayo hwenuclear. Nekudaro vanoti IAEA haichazive kuti Iran yasvika papi paurongwa hwayo. VaGrossi vanoti kunyangwe Iran iri kuti yazadzikisa zvinodiwa nesangano rinoona nezvemashandisirwo ezvombo zvenuclear kana kuti Nuclear Non-Proliferation Treaty Safe Agreement, vati nekuda kwekusabuda pachena havazivi kuti urongwa hwenuclear hweIran huchiri hwekuita zverunyararo here sekugadzira magetsi kana kuti hwave hwekugadzira zvombo zvehondo. Mumiriri weAmerica kuhofisi yeUnited Nations International Atomic Energy Agency kuVienna, amai Laura Holgate, vati zviri kuitwa neIran zvinotemesa musoro. Amai Holgate vati sezvakataurwa nemukuru weIAEA, pane kushanda nedzimwe nyika kujekesa nyaya iyi, Iran iri kuramba yakatsika madziro ichitora gwara risiriro. Vativo Iran iri kuramba ichikwenenzvera zvirongwa zvayo ichiwedzera zvinhu zvaisingatarisirwe kunge ichiita kana isiri kuda kugadzira zvombo zvinoparadza. Vatiwo kuramba kwenyika iyi kuti iongororwe nenyanzvi dzeIAEA kuri kukanganisawo basa rinofanirwa kuitwa nesangano iri. Musi wa11 Gunyana, America yakabatana neFrance, Germany neUnited Kingdom mukubudisa mashoko ekushora Iran nekusabuda pachena kusangano reNPT Safeguards Agreement. Mumashoko aya nyika idzi dzakati Iran ikatadza kubuda pachena uye kudyidzana neIAEA ichatorerwa matano akaomarara. Mashoko andakuverengerai aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 hapo makadiko tunokwaza inese vana mkomajonga itinotenda nena udzeza munotipa tinokufarirai ai nezvangu ndiruda ngoti ndidzure avo va DJ Masomera avo vari kuti vamunanga kwavaende svike ku 2030 kwa Masomera DJ muri munhu mukuru pane zvamuri kutaura izvozvo nekutambura kurukita vanhu maifane kusoda munhu ngapwe 2 times dzake arenda agare pasi opinda vanopinda yenye kuti mupushe munhu kuti apfurikidze makutogura mutemo wenyika sei muchifarira zvinhu zvisiri munzira mungofarira zvinhu zvinogura mutemo ndatenda zvangu vamasomera kurai
kuzvirikitiko muzanu PF chiko chaizvo chiko kupasise mitemo nokuvhure marodhi ane dhasi ndokwaanokwanisa kuwanisawo vechidiki mabasa havakwanisi kuisa mishonga muzvipatara havakwanisi izvo akuronge nyaya yekuuraya nzou kuti vaone mabiro veopposition vari kusungwa kwanzi handi corruption kwatakambonzwa wakaenda mujere wezanu ndiani
ndanga ndakayaya zvangu Studio 7 nezura nhambe tambwe inoregwa ichanaka. Hey, those people zvano vari kuti vamunanga gwanga vatongi kusvika madhonga mera nyanga ndo zvakapesira zvaita vamugabe izvozvo zvokuti vakatonga makura ari kuma 50 years vachozopesira vakutonga nhikiti yavo vachozopesira ashaisha pavo vamunanga gwa 10 years dzichiperapo voenda zvavo pamudya ndigere voye umwe ndo zvega zvatingatotaura ipapo.
Ngadii kwese kwamuri. Ini ndinoshamisika nevanhu vanorumbidza kuti President Mnangagwa vari kugona basa zvisingaiti. Zvakafanana nepamba, tingati baba vakauya nechingwa pamba. Tingabva tatoti vaita chinhu chashamisira sterekiri. Kugadzira marodhi yagara ibasa rehurumende. Kuvaka mabuilding ringava parliament kana kuairport ibasa rehurumende iroro. Chatingazoti munhu afamba extra mile panenge pavakwa zvipatara pavakwa zvikoro kumamisha uku mabhoho mvura uye kumaguta asi zviri kuitika muZimbabwe it's the true opposite.
Pastudio 7, maswera sei. Ndinokumbira mutumiro izwi rangu rirosvike kuhurumende yeZimbabwe. Pabhiri ravanyora kuti vada kudzikisa mutero weredhiyo kuti munhu wese asungirwe kuti aterere redhiyo asati apiwa mutero wemotikari. Mari yavari kutaura yakawandisa iti $30 pamutero weredhiyo plus $75 iri kubhadharwa nevanhu patemu yemutero wemotikari yese inobva yaita $105 pafomansi. Mari yakawandisa iyoyo ngavadzikise mitero yemotikari paZimbabwe. $70 is too much. Imari iri kutambirwa nemumwe munhu vashomanana vari kuhora mari rikwana $200 muZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu chemagitare svondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Proud Tatenda Kawa anozikanwa neremagitare rekuti Tatenda Pinjisi. Katinzwei hurukuro yaita na Ivan Zininga weStudio 7.
Zvimagitare izvi I think reganingoti ndichikura ndakatangawo kuridzawo zvimabhanjo tichiri kumusha tichiridzawo zvimagitare zvemagaba izvozvizvi tiri kumusha kwamutoko but kuzorekoda kutanga kunopindawo mugrama records miyamiya ndakatanga ndave form 3.
Tatenda, wakatanga kuimba uri mudiki chaizvo iwe, vabereki vaiti kudii uchitanga kuita zvemagitare?
Ndichitanga zvemagitare vechokwadi. Ini ndaigara nagogo. Gogo vanga vasina tarisiro yekuti ndingangoite zvemagitare. Vaitoine tarisiro yekutoti ndoda kuti mwana wangu aitewo zvimwewo, especially zvakafanana nezvine chekuita nechifundisi. Chifundisi ndochavanyanya kuda kuti ndiite. Haya itomboito hondo, sichitombotora chichikanwa kuchichipiswa kuti vaingoona chimwe chagadzirwa futi.
Matambudziko api yamunosangana nawo mubasa renyu iri?
Yeah, ma challenges akati wandei akawandisa zvikuru. Asi zvinozongodzoka zvinonongedzera pamari. Sometimes kuti ukwanise kuveka na ne sponsorship yakanaka yekuti chinhu chese chawashwira kuita. Even sometimes unogona kudoka na kuita ma videos chayo chayo kuti vanhu vambonyatsonzwisisa message yawe yauri kuda kupa kunyika. Saka message iyi haizonyatsobuda clear, haizonyatsobuda iri sezvaunongoshuvira kuti nyika paichaona this message ichanzwisisa nenzira iyi. Sometimes washayiwa kana mari chaiyo chaiyo yekuti uite mavideo.
Mune mashoko here amungatsiriwo vatsigiri venyu?
Ya, mashoko kuvatsigiri tinongoti rambai muchititsigira. Ende Mwari vakuitire zvakanaka nekutitsigira nekuti tinenge tine zvatakapiwa naMwari zvinoda kuti zviteeregwe. Kana zvateererwa nemi mozvisimudzira nekuti hapana patingazviimbira toga.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kundibata nhamba dzangu dzekufona is +263 773 180296. Kune vanoda kusenda kana maemails kungoti pinji statenda voisa 1@gmail.com. Kune vanoda kuteerawo mapages edu, mapages edu I think endo yacho is at Tatenda Pages. Munova matona page redu.
Nasi was a Friday. Chitipai kamwe chete. Kamungade tibude na kwa mdariro.
Ziyo ya ningade ubuda na ayo mdariro. I think ndiyo iliku pisa za izuji. Ya kapakubuda 2 months ago. Inonzi mtoriro. Ziyo ndino ifarra nekutine chikita ne dzidziso. Dzidziso ilipa ground za izuji. Vana vedu wapira na madrugs. Shoko noti baba webenzi. Havana mfaro. Saka madrugs aye anodzamara aita kuti mwana aite sebere.
Manga makateerera kambo kanonzi mutoriro kubva kuna Tatenda Pinjis uyo aita hurukuro na Evans Zininga we Studio 7 bachirongwa chedu che Was a Friday. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi kunyanya vechidiki vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vatereri musakangano kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi. Apo tiri kutarisa nyaya dzemitambo nezvekuimba tiine hurukuro nemuimbi Thomas Mukanya Tafire Nyika Mapfumo. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti havasi kuzoenda kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York sezvo vawandirwa nebasa. Asi vamwe vanoti mubato ravo munogoda kunge mapindwa napongwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Taboka munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.